As we open our Bibles to Isaiah 53.
Ce vrem a Biblie edu, bucurăm profita Isaiah 53.
If we get to Isaiah 53, we start reading. The Bible says from verse
1,
who yet believed our report, and to whom is the arm of the Lord revealed?
Ndianiko wakatenda zvatakaparidzirwa? Ruoko rwa Jehovha rwakaratidzwa kunaniko?
We are seeing two questions there.
Tiri kuona mibvunzo miviri ipapo.
Who yet believed our report?
Kondiani wakatenda zvatakaparidzirwa?
And to whom is the arm of flesh revealed?
Ko ruoko rwa Jehovha rwakaratidzwa kunani?
For ye shall grow up before him as a tender plant, and as a root out of the dry ground. He hath no form, nor comeliness. And when we shall see him, there is no beauty that we should desire him.
Nokuti wakamira pamberi pake sebukira nyoro, somudzi unobuda pavhu rakaoma. Haana chimiro kana umambo, uye kana tichimuona hakuna kunaka kwaari kuti timude.
He is despised and rejected of men, a man of sorrows and acquainted with grief, and we hid as it were our faces from him. He was despised, and we esteemed him not.
Wakazvidzwa nokurashwa navanhu, wakava munhu wokurwadziwa, wakaziya urwere somunhu unovanzirwa navanhu zviso zvavo. Wakazvidzwa nesu hatina kumukudza.
Surely he hath borne our sorrows, our griefs, and carried our sorrows. Yet we did esteem him stricken, smitten of God, and afflicted.
Zvirokwazvo wakatakura matenda edu nokusimudza kurwadziwa kwedu. Asi isu takati wakatambudzwa, wakarobwa naMwari nokumanikidzwa.
But he was wounded for our transgressions, he was bruised for our iniquities. The chastisement of our peace was upon him, and with his stripes we are healed.
Asi wakakuvadzwa nokuda kwekudarika kwedu, wakarwadziwa nokuda kwezvakaipa zvedu. Kurohwa kwakativigira rugare kwakanga kuri pamusoro pake. Takaporeswa namavanga ake.
Oh, we like sheep have gone astray, we have turned every one to his own way, and the Lord hath laid on him the iniquity of us all.
Isu tose takanga takarashika samakwai, takatsauka mumwe nomumwe nenzira yake. Asi Jehovha wakaisa pamusoro pake kuipa kwedu tose.
He was oppressed and he was afflicted, yet he opened not his mouth. He is brought as a sheep to the slaughter, and as a sheep before her shears is dumb, so he opened not his mouth.
Wakamanikidzwa kunyange zvakadaro wakazvininipisa, akasashamisa muromo wake segwayana rinoiswa kunobayiwa, uye segwai risingachemi pamberi pavaveuri varo. Saizvozvo haana kushamisa muromo wake.
He was taken from the prison and from judgment, and who shall declare his generation? For he was cut off out of the land, of the living for the transgression of my people was he stricken.
Wakabviswa pakumanikidzwa nokutongwa kana vari vezero rake ndianiko pakati pavo wakarangarira kuti wakagurwa akabviswa panyika yavapenyu wakarobwa nokuda kwokudarika kwavanhu vangu.
And he made his grave with the wicked and with the rich in his death because he had done no violence, neither was any deceit in his mouth.
Vakamupa bwiro raki pamwe chete nevakaipa akava nomufumi pakufa kwake kunyange asina kuita chisakarurama kunyengera kusina kuwanika mumuromo wake.
Yet it pleased the Lord to bruise him. He had put him to grief. When thou shalt make Esau an offering for sin, ye shall see his seed. Ye shall prolong his days, and the pleasure of the Lord shall prosper in his hand.
Asi kwaiva kuda kwaJehovha kuti arwadziwe, vakamurwarisa, kana mweya wake wauya nechipiriso chezvivi, uchaona zvibereko zvake, uchawedzera mazuva ake, zvinodikanwa naJehovha, zvichafambiswa zvakanaka noruvoko rwake.
He shall see of the travail of his soul, and shall be sanctified by the knowledge. Shall my righteous servant justify many, for ye shall bear the iniquities.
Uchaona zvaakatamburira nomweya wake akagutiswa nokuziva kwake muranda wangu wakarurama ucharuramisa vazhinji uchatakura zvakaipa zvavo.
Therefore I will divide him a portion with the great, and shall divide the spoil with the strong, because he hath poured out his soul unto death, and he was numbered with transgressors, and he bore the sins of many, and made intercession for the transgressors.
Saka ndichamuganhurira mugove pamwe chete navakuru, uchagoverana zvakapambwa navane simba, nokuti wakadurura mweya wake pakufa akaverengwa pamwe chete navadariki. Kunyange zvakadaro wakatakura zvivi zvavazhinji akanyengeterera vadariki.
Hallelujah. We can take our seats.
Tinogona kugara hedu pasi.
This was none but the Lord Jesus Christ.
Ava vakatengi vari tenzi Jesu Kristu.
Hallelujah.
Amen.
Amen. In his life he had done nothing evil.
Muupenyu hwavo hapana chakaipa chavanga vaita.
Hallelujah.
Amen.
He never opened his mouth for something which was wrong to someone.
Havana kumbovhura muromo wavo kuti vaite chakaipa kana kutaura chakaipa kune mumwe munhu.
Hallelujah. But he was taken to the cross of Calvary.
Asi vakatorwa vakaiswa kumuchinjikwa weCalvary.
Amen.
Amen.
I am not going to take much of your time tonight.
Tisikuzotora nguva yakareba nyasha dzamwari manheru ano.
But we just want to share on this subject tonight.
Asi tagoverana pamusoro pepfungwa iyi manheru ano.
Bleeding sacrifice.
Chibayiro chinojuja ropa.
Hallelujah.
Amen.
It was just enough to close our Bibles and go home after the song.
Zvanga zvakatongokwana kuti tivhare mabhaibheri edu toenda kudzimba mushure merwiyo.
Hallelujah. He is dripping with blood.
Riri kujuja ropa.
Amen. Hallelujah. Whenever we are talking about this bleeding sacrifice,
pese patinogara tichitaura pamusoro pechipirisiro ichi chiri kujuja ropa.
We know very well in the Old Testament.
Tinoziva kuti mutestamende yakare.
Amen.
Amen.
Would see someone dragging a sheep to the temple.
Taiona munhu achizvuzvurudzana negwai achienda naro kutemberi.
Hallelujah. The reason was he wanted to give that lamb as a sacrifice before the Lord.
Chikonzero chiri chekuti aida kupa gwayana iri sechipirisiro pamberi pashe.
Hallelujah.
Amen.
And it was supposed to be the bleeding sacrifice.
Chaifana kuva chipiriso chinojuja ropa.
Amen. Not a dead lamb.
Kwete chipiriso kana kuti gwai rakafa kare.
Amen.
Amen.
Whenever a sinner was taking a sacrifice to the Lord.
Apo mutadzi paitora chipirisiro achiende nacho kuna Mwari.
He was supposed to take a living sacrifice.
Aifana kutora gwai kana chipirisiro chipenyu.
Hallelujah. Because that blood which was going to drip from that sacrifice.
Nekuti ropa iri raifana kuzojuja kubva pachipiriso ichi.
Amen. In the Old Testament.
MuTestament yakare.
It was there to cover the sins.
Changa chiripo kufukidzira zvivi.
Amen.
Amen.
Hallelujah.
Amen.
That was in the Old Testament.
Umu manga mari muTestament yakare ka.
Amen. Where they were taking bulls and goats.
Pavaitora makondowe nembudzi.
Amen. To give unto the Lord as a sacrifice.
Kuti vanopira kunashe sezvipiriso.
Amen. We know all the time when there is sin.
Tinoona nguva dzese pavanoita chivi kana kutadza.
Amen. Sin always pushes people away from the Lord.
Chivi chinoswededza vanhu kure naMwari.
Hallelujah. It might be a sin in a family.
Chinogona kuva chivi chiri mhuri.
It might be a sin in a nation.
Chinogona kuva chivi chiri munyika.
It might be a sin in a church.
Kana chivi chiri mukereke.
Hallelujah.
Amen.
Its purpose is to push people away from the Lord.
Chinangwa chacho ndechekubvisa vanhu pedyo naMwari.
Hallelujah. But in the Old Testament, when they realized that they've done wrong before the Lord,
asi muTestament yekare pavaichirichidza kuti varesva pamberi paMwari,
they would drag a sheep to the temple.
Vaitora gwai voenda naro kutemberi.
Amen. And sacrifice before the Lord.
Vobva vachipa sechipiriso pamberi paMwari.
And that sinner would make sure you'd be holding his sheep as it would be dying.
Zvinoka mutadziwe aizova nechokwadi kuti akabata chipiriso chake pachinenge chichifa upenyu huchibuda machiri.
Hallelujah. And he would be saying, Lord, help me.
Achiti tenzi ndibatsirei.
Hallelujah. You'll be realizing that it could have been that sheep which was dying.
Anenge achitochirichidza kuti dai pasina chipiriso ichi dai nditorini ndiri kufa.
Hallelujah. Amen.
Amen.
But we are so happy tonight.
Asi tinofara nekufarisa manheru ano.
Hallelujah. Amen.
Amen.
That we are not dragging sheep and goats and bulls tonight.
Kuti manheru ano hatisi kutora makwai, mbudzi kana maburu.
Amen. But all the same, a sacrifice is needed.
Asika zvisinei panotongodiwa chipiriso.
Hallelujah. The sacrifice is needed.
Chipiriso chinotongodiwa bedzi.
Amen. So that it might sanctify our lives.
Kuti chigochenesa upenyu hwedu.
Amen. And it's up to individual.
We izvi zvakanangana nedunga munhu.
Amen. To search and to discern his life.
Kuti anzvere upenyu hwake.
Hallelujah. That he might go before the Lord and sacrifice his life.
Kuti agokwanisa kuenda pamberi paMwari ogopa upenyu hwake sechipiriso.
Hallelujah. Amen.
Amen.
We have seen this even in the Old Testament when Job was also praying for his children.
Izvi taizviona muTestament yekare apo Job ainamatira vana vake.
Amen. He could give a sacrifice to his children per adventure.
Aipa chipirisiro akamirira vana vake.
Amen.
Neimwe nzira zvingangodaro.
Hallelujah. Because they were living a sinful world.
Nekuti vairarama panyika inizere nechivi.
As they are also living a sinful world.
Zvimwe chete nesu manheru ano tiri munyika ine chivi.
Nothing which can protect us tonight.
Hapana chinhu chiri kutichengetedza.
except of the blood.
Kunze kweropa.
Amen.
Amen.
In the Old Testament again,
Testament yekare zvekare,
they would take two doves.
Vaitora njiva mbiri.
And they would also kill another dove.
Vora imwe yacho.
And sprinkle the blood on the living dove.
Vodurura ropa pane njiva imwe yacho inora inosara ichiri benyu iri menyu.
And then they release the other dove.
Vobva vasunungura menyu yacho.
And it will fly and it will be sprinkling the blood wherever it will be going.
Yoenda zvayo ichisasa ropa chero kwairi kuenda.
The reason was they wanted to clean their lives.
Chikonzero changa chiri chekuti vaida kuchenesa upenyu hwavo.
Hallelujah. Amen.
Amen.
So if a sinner would take a dead sacrifice before the Lord,
zvino kana mutadzi akatura chipirisiro chakafa oenda nacho pamberi paMwari,
there was no way his sins could be washed.
Pakanga pasina nzira yekuti zvivi zvake zvicheneswe.
Amen. Oh, there was no way his sins could be covered.
Zvivi zvake zvaisagona kufukidzirwa.
Because it was taking the blood to do that.
Nekuti zvaitotora ropa kuti riite basa iroro.
Amen. Hallelujah. So tonight we know the Lord Jesus Christ from the passage we have read.
Manirano tinoziva kuti tenzi Jesu Kristu kubva pandima yataverengai.
Amen. He was that lamb hanging on the cross of Calvary.
Ndivo vakanga vari gwayana iri ranga rakarembera pamuchinjiko weCalvary.
Amen. Even though he had done nothing on his life or in his life.
Kunyange vanga vasina chavanga vaita muupenyu hwavo.
Amen. And there was no one who was worthy to die for us.
Uye panga pasina munhu anga akakodzera kutifira tose.
Amen. I was not worthy.
Ini ndanga ndisina kukodzera.
You were also not worthy.
Iwe wanga usina kukodzera.
But they needed someone to die for our sins.
Asi paitoda mumwe munhu anofira zvivi zvedu.
Hallelujah. Amen.
Amen.
In heaven and on earth and under the earth there was no one.
Zvino kudenga panyika nepasi penyika pakashayikwa munhu akakodzera.
Hallelujah. To die for our sins.
Kuti afire zvivi zvedu.
Amen. If the Lord Jesus Christ had not gone on the cross of Calvary,
dai tenzi Jesu Kristu vasina kuenda pamuchinjiko weCalvary,
would it not be what we are tonight?
Nhasi uno tingadai tisiri zvatiri.
But we are so happy tonight, brothers and sisters,
asi tinofara hama nehanzvadzi,
that the Lord died for our sins.
Kuti Mwari vakafira zvivi zvedu.
Amen. Maybe tonight could have been in the streets doing things untold.
Kuda manirwano unogona kunge udai uri mumugwagwa uchiita mashiripiti.
Amen. But you must thank the Lord.
Asi unofanira kutenda Mwari.
He died for your sins.
Vakafira zvivi zvako.
Hallelujah.
Amen.
You must thank the Lord tonight.
Unofanira kutotenda Mwari manirwano.
Amen. If he had not died for our sins,
dai vanga vasina kufira zvivi zvedu.
Hallelujah. Tingadai nhasi takasungwa nembira dzakonde dzetsika dzevanhu.
We would have been tied by the customs of men.
Amen. But totenda Mwari manheru anhasi.
But we thank the Lord and appreciate him tonight.
Amen. Ungadai nhasi uno wakapfeka kagwiniwini kehembe.
You would have maybe been putting on a short skirt or short dress.
Amen. But we must thank the Lord.
Asi unofanira kutenda Mwari.
Amen. Manhera anhasi ungadai uri kutoputa fodya as we are speaking.
You probably would have been smoking as we speak right now.
Amen. Uri ungadai uri mubhawa uchitotamba chipisi manhera anhasi.
Maybe in a tavern dancing to worldly music.
Amen. But we must thank the Lord.
Asi unofanira kutenda Mwari.
Amen. You made that provision.
Vakapa mukana uyu.
Hallelujah. We are now having that access to go before him.
Isu tava nemukana wekugona kuenda pamberi pake.
Amen. And say, Lord, I'm sorry.
Toti tenzi tine horombo.
Hallelujah. Lord, forgive me.
Tenzi tinokumbira uregerero.
Hallelujah. Because he died for our sins.
Nekuti vakafira zvivi zvedu.
Amen. When he was there on the cross of Calvary.
Havanga varipo pamuchinjiko weCalvary.
Amen. He bleeded.
Vaka deura ropa.
Hallelujah. Amen.
Amen.
Because there was something which was happening there. Amen.
Amen.
Saka Haman zvadzimanira anas.
So brother, sister,
tikatora just a small trip to the Calvary.
If we take a small trip to Calvary
and you see what Calvary was like.
Tigoona kuti Calvary yanga yakaita sei.
And seeing our Lord hanging on the cross of Calvary.
Tichiona tenzi vakarembera pamuchinjiko weCalvary.
Amen. After he done nothing.
Mushure mekungi vasina chavaita kana mhosva yavapara.
Iwo unatozoziva kuti ndiwo akatadza.
Now you know you are the one that committed sin.
Amen. Hallelujah.
Amen.
See what is happening on the cross of Calvary.
Tichiona zviri kuitika pamuchinjiko weCalvary.
We'll be sober tonight.
Manero ano tinova vanhu vane pfungwa dzakadzikama dzakabengenuka.
Hallelujah. And say, Lord, help me. I don't want to do it again.
Toti ishe ndibatsirei. Handidi kudzokorodza zvekare zvinhu izvi.
Hallelujah.
Amen.
But the devil is still the devil in this very day.
Asi Satan achingori iye Satan. Nasi zvanga angori mazuva ose.
His desire is to push people away from their maker.
Chinangwa chake ndechekusundidzira vanhu kure nemusiki.
Hallelujah.
Amen.
Amen. That's the reason of that. That's the ambition of the devil.
Ndo chinangwa cha Satan.
Amen. But the Lord always
asimwari nguva dzose
you will be open his hands and say, come my son, come my daughter.
Maoko ava anogara akavhurika vachida kutokugamuchira vachiti uya mwanasikana uya mwanakomana.
Hallelujah. Amen.
Amen.
Saka tinoda kutenda Mwari manera anasi.
So we want to appreciate the Lord tonight.
Amen. The prophet preached this message.
Profita vakaparidza maridzo iyi.
Our hope is in God.
Tariro yedu iri muna Mwari.
Hallelujah. Our hope is in God.
Tariro yedu iri muna Mwari.
Hallelujah.
Amen.
Amen. He preached this message 1951-09-29.
Kaparidza maridzo iyi 1951-09-29.
Hallelujah.
Amen.
Paragraph 12.
Paragraph 12.
We think that how he was born in this world.
Tinofunga kuti ndo maberekero akaita kana mauyiro akaita panyika pano.
The son of God.
Mwanakomana waMwari.
But at the age of 30.
Asi ava nemakore ekuberekwa 30.
God blessed him.
Mwari vakamugadza.
Upon the banks of Jordan that day.
Pamaombe kombe eJordani nezuva iroro.
When he was standing.
Panga akamira.
And the water dripping from his locks.
Mvura ichijuja kubva mumusoro make kana kuti kubva mubvudzi rake.
God vindicated that as his son.
Mwari vakasimbisa kuti semwanakomana wake.
And said, this is my beloved son.
Vakati uyu ndiye mwanakomana wangu wandinodisa.
In whom I am well pleased.
Maari ndinofadzwa naye.
Adoption time.
Nguva yekugadzwa.
Hallelujah. Placing into his kingdom for the work that he was to finish.
Kumugadza muumambo kuitira basa raaifana kuzopedzisa.
And how we thankful tonight.
We tinotenda manheru ano
that he finished the course.
Kuti vakapedza mujao.
Hallelujah.
Amen.
The Lord finished his course.
Tenzi vakapedza chikamu chavo.
Hallelujah. Then despised the shame.
Zvino akazvidza nyadzi.
But born it and was nailed at cross at Calvary as substitute for us.
Asi vakatakura nyadzidzi vakarovererwa pamuchinjikwa vachimirira isu.
Amen. Dying in a capital punishment.
Vakafa nerufu rwokupiwa nevanhu vachitsiva mhosva.
Hallelujah.
Amen.
Born in a stable.
Vakaberekerwa mudanga.
Went out in capital punishment.
Vakafa vakabuda munyika muno nokurayiwa noruoko rwemunhu kutsiva mhosva.
Hallelujah. That was your maker.
Ava ndo musiki wakwa.
That was your God.
Ndo mwari vakwa.
We had done nothing on this earth.
Vakanga vasina kumbopara kana mhosva imwe chete panyika pano.
Hallelujah. But there was no one who was worthy to die for our sins.
Asi panga pasina munhu akakodzera kufira zvivi zvedu.
The King of Glory came down.
Mambo wekubwinya akadzika.
And he stopped. Tabernacled among men.
Akagara pakati pevanhu.
From evil places to be.
Kubva mumuzinda yeivory.
Take upon himself.
Ndokutora pavari mungava.
Not the form of angels.
Kwete vari muchimiro chengirozi.
But as a servant of men.
Asi somuranda wevanhu.
Hallelujah.
Amen.
This was the Lord Jesus Christ.
Ava ndo tenzi Jesu Kristo.
Amen.
Amen.
If this man had not come down and tabernacle himself in men.
Dai munhu yasina kuuya kuzogara pamwe chete nevanhu.
Hallelujah. Tingadai tiri chii manhera nhasi.
Where would we be tonight?
Hallelujah. Clothed in humanity.
Vakazvishongedza mukuzvininipisa.
Hallelujah. Wandered about.
Vachingombembereka havo.
No place to lay his head.
Vasina nzvimbo yavanoti ndiyo yangu.
Amen.
Amen.
But he was your maker.
Asi vanga vari musiki wako.
Amen. The creator of all things you can think of.
Musiki wezvinhu zvose zvaungafunge pamusoro pazvo.
Hallelujah.
Amen.
Slept wherever he could.
Vaingorara chero pavakwanisa.
Amen. He could do that.
Vaigona kuita izvozvo.
Amen.
Amen.
But we thank the Lord tonight.
Asi tinotenda Mwari manheru ano.
Amen. That he is still with us.
Kuti vachinesu.
Amen. To do what?
Kuti vagoitei?
To protect our lives.
Kuchengetedza upenyu hwedu.
To lead us.
Kutitungamirira.
To fight for us.
Kutirwira.
Amen. There are so many things could have hurt your life.
Pane zvinhu zvakawanda zvingadai zvakaparadza upenyu hwako.
Amen. But his eye is always upon you.
Asi ziso ravo rinogara rakarindira.
Hallelujah. The Bible says he slumbered not.
Bhaibheri rinoti havana kana kumbotsumwaira.
Amen. How many times do we go to bed?
Ko isu tinorara kangani?
But his eye is always watching upon you.
Asi iwo ziso ravo rinogara rakangorindira patiri.
Hallelujah.
Amen.
He loved and was made finally a bleeding sacrifice.
Vakazvidzwa neavo vavaida mushirima zvose vakazova chipirisiro chinojuja ropa.
But he pleased the Father in so much he said.
Vakafadza baba kutosvika baba vakati.
This is my beloved son.
Uyu
him.
Mwanakomana wangu wandinodisisa munzwei.
Hallelujah. He said that then.
Vakataura izvi kareko.
And he's still saying it even tonight.
Vachiri kutotaura zvimwe chete nhasi uno.
Him.
Munzwei.
Hallelujah.
Amen.
What are you going to do after if hear what he say?
Ko unozoita sei kana wanzwa zvavanotaura?
Hallelujah. Amen.
Amen.
You say, Lord, help me.
What tenzi ndibatsirei?
Guide me, Lord.
Titungamirirei tenzi.
Amen. Hallelujah.
Amen.
You can do that.
Vanogona kuita izvi.
Amen.
Amen.
He is dripping with blood.
Amen.
That blood washed your sins.
Ropa iroro rakageza zvivi zvako.
Amen. If it was not the blood,
dai rakanga risiri ropa.
Amen. There was no way your sins could be washed.
Hapana nzira yaizogezwa nayo zvivi zvako.
Amen. Hallelujah. It takes the blood of the innocent man.
Zvinotora ropa remunhu asina mhosva.
Amen.
Amen.
To wash my sins.
Kugeza zvivi zvangu.
To wash your sins.
Kugeza zvivi zvako.
Hallelujah. So that we can have that provision to go before him.
Kuti tigovane mukana wekuenda pamberi pake.
Hallelujah. And worship him.
Tigomunamata.
Amen. The singer said, he is not dead, he is alive.
Muimbi akati hana kufa mupenyu.
Amen.
Amen.
So it was supposed to be a living sacrifice.
Chaifana kuva chipiriso changa chinorarama.
Amen. Looking for Jesus.
Kutsvaga Jesu.
Amen. Just in the middle of paragraph 30.
Chepakati pe paragraph 30.
They crucified him in order to take away sin.
Vakamuroverera kuti chivi chigobva panyika.
Is that right?
Ndizvozvo here izvi.
To make a bleeding sacrifice to pay the penalty of death and sickness for us.
Kuti agova chipirisiro chinojuja ropa. Kubadara mbadaro wechivi nezvirwere.
Hallelujah. Amen. The issue of sin.
Nyaya chivi.
No one was worthy to settle it.
Hakuna munhu aigona kuti agadzirise nyaya chivi iyoyi.
Amen. Except the Lord Jesus Christ.
Kunze kwatenzi Jesu Kristu.
Amen. This is the reason why the prophet preached this message that day on Calvary.
Tochikonzero brother Branham makaparidza maridzo inonzi zuva iro pa Calvary.
Amen. And he said the sin question was settled.
Hanzi nyaya chivi yakabva yatogadziriswa nokusingaperi.
Amen. It was settled once and for all.
Yakabva yatogadziriswa nokusingaperi.
Amen.
Amen.
But the devil is still there.
Asi Satan acharipo.
Amen. And he's trying by all means to pull people away from the Lord.
Anoedza nepese paanogona kudonza vanhu achivabvisa pedyo naMwari.
Amen. And pull them away from the Lord.
Achivabvisa pedyo naMwari.
Amen.
Amen.
But remember, he died for you.
Asirangarira kuti vakafira iwe.
And he ascended up to the right hand of the majesty of God. And he is sitting there tonight.
We vakagara ipapo maniro ana.
And sent back the Holy Spirit in.
Vakadzosa kana vakatumira mweya mutsvene.
Which is the manifestation of Jesus Christ in the church.
Nova kuratidzirwa kwaKristu Jesu mukereke.
And he said,
vakati,
a little while and the world will see me no more.
Nechinguva chisipi nyika haichazondioni zvekare.
Hallelujah. Amen.
Amen.
But he's still there.
Asi achiripo.
He's still existing.
Vachiri kurarama.
Hallelujah. Where is he?
Ko aripi.
Amen. The man who died for our sins.
Iye munhu akafira zvivi zvedu izvi.
Who dripped with blood as a sacrifice.
Akarasikirwa neropa sechipiriso.
Amen. The prophet said he came down and tabernacled himself in men. Hallelujah. Your prayer tonight say, Lord, help me. I want to be that vessel where the Lord Jesus Christ is tabernacled himself. Hallelujah. Amen.
Amen.
When Christ is reigning in your life.
Kana Kristu vari momu upenyu wako vachitungamirira.
Amen. Tinoona nemabasa ako.
We will see by the fruits and the works.
Hallelujah. Tinoona nemazvibatiro ako.
We will see you by the conduct.
Tinoona kwaunoenda, nzvimbo dzaunofarira kuenda.
The places where you want to frequent.
Amen. Nokuda kuti Mwari vari mukati mupenyu wako.
Because God is tabernacled in you.
Amen. There's no way you can say, no, I went there because I was alone.
Hapana pano zongoti ndazongoenda ikoko nekuti handiri ndega papa asina munhu anga aripo angachindiona.
Meaning the Lord was not with you.
Zvichitoreva kuti ka ishe vanga vasipo vanga vasinewe.
Amen. But if the Lord is with you,
asikana Mwari vainewe,
tabernacle himself in you.
Vachitogara mauri iwe.
Amen. You go wherever he is leading you.
Unozoenda kwaunotungamirwa naMwari.
Amen.
Amen.
Where he leads me, I will follow.
Kwaanonditungamirira ndokwandinoenda.
Amen. Not where you lead yourself.
Kwete kwaunozvitungamira iwe.
But you need him as your leader.
Asika iwewe unotomuda semutungamiri wako.
Hallelujah. To lead you in this sinful world.
Kutungamira munyika ino izere nechivi.
Hallelujah.
Amen.
Because on your own,
nekuti kana uri wega,
you can lead yourself into things.
Unozvitungamirira mune zvinhu zvikukutu.
Hallelujah. Amen.
Amen.
But we thank the Lord is still with us.
Asi tinotenda Mwari vachinesu.
Amen. To guide us and to lead us.
Kutitungamirira.
Amen.
Amen.
Let's read from this message. The unpardonable sin. Where we are seeing the issue of Job. Amen. The prophet said,
Prophet Avanoti,
then we have heard where that the worshipper come.
Zvino takaona apo munamati panouya.
Made his offering of the bleeding sacrifice.
Opa chipirisiro chake.
This morning we are turned over into Job.
Zvino mangwanani ano tadzokera taenda kuna Job.
Mentally speaking, found Job living under the days of the offering.
Mukutaura zviripo takawana taona Job achirarama mumazuva echipirisiro.
Amen. And the burnt offering.
Chipirisiro chinopiswa chinopiwa kuna Mwari.
And the burnt and he thought maybe that because his children might have sinned.
Zvino iye akafunga kuti kuda vana vake vanogona kunge vaita chivi neimwe nzira.
That they did not understand that they had sinned.
Uye vasina kunzwisisa kuti vaita chivi.
Job made a burnt offering of his children.
Job waipa chipirisiro chinopfutidzwa nemoto achipira vana vake.
To be sure I like that.
Kuva nechokwadi izvi ndinozvifarira izvi.
Don't you interest in your children?
Koimi amuzvide hero izvi kuva nehanya nezvinoitika kuvana.
Making a burnt offering up a prayer and under the sacrifice.
Kupa chipirisiro chemunamato chiri pasi pechipirisiro.
As a sheep's death.
Pasi pegwai, gwai kufurufu gwai.
That his children would not be lost.
Kuti vana vake vasazorasika.
If they had sinned, kana, that God would forgive them of their sins.
Uye kuti kana vaita chivi, Mwari agovaregerera zvivi izvozvo.
Hallelujah. So this was the scenario with Job.
Ndomamirire zvinhu kuna Job.
Amen. In his day.
Muzuva rake.
Hallelujah. Amen. But today we have also our scenario.
Asika, mamiriro tine mamiriro edu muzuva redu nanhasi.
Hallelujah. That we must also go before the Lord in sacrifice.
Tinofana kuendawo kumberi pamberi paMwari tichipirisira.
Amen. Pray for your brother, pray for your sister.
Kunamatira ama yako, kunamatira hanzadzi yako.
Pray for your loved ones.
Kunamatira vadikanwa vako.
And say, Lord, peradventure.
Kuti tenzi kuda neimwe nzira.
They are sinning before the Lord.
Hama dzangu dzakanganisa kana dzaita zvivi pamberi penyu.
Hallelujah.
Amen.
Amen. This is exactly what you should do today.
Ndozva tinofana kuita nhasi uno izvi.
Amen. Pray for one another.
Chinamatirana.
Amen. Hallelujah.
Amen.
That's the best thing we can do and stand before the Lord.
Ndochinu chakanakisa chatinogona kuita pamberi paMwari.
Amen. Pray for your loved one.
Kunamatira vadikanwa vako.
Amen. Because we know the world they are living in.
Nekuti munoziva nyika yatinorarama mairi.
Amen. Is so wicked.
Nyika yakaipisisa kwazvo.
Amen. The devil is doing his best.
Satan ari kuyedzisira nepaanokwanisa.
Hallelujah. But we thank the Lord in this evil generation we are living in.
Asi tinotenda Mwari kuti muchizvarwa chino chakaipa chatinorarama machiri.
God is living above all those things.
Mwari vari pamusoro pezvinhu zvose.
Hallelujah. Amen. To protect his children.
Kuchengeta nekudzivirira vana vake.
Amen. Hallelujah.
Amen.
He is dripping with blood.
Tiri kujuja ropa.
Amen. To wash my sins.
Kuchenesa zvivi zvangu.
To wash your sins.
Kuchenesa zvivi zvako.
Hallelujah.
Amen.
With that blood, there is an assurance.
Neropa iroroka, pane simbiso.
Amen. Because it's not dead.
Nekuti iye mupenyu hana kufa.
Hallelujah. But if you take a dead sacrifice before the Lord,
asi ukatora chipiriziro chakafa pamberi paMwari,
the act is the same.
Urikuita chiito chimwe chete,
but your sacrifice is dead.
Asi chipiriso chako hachina upenyu.
Amen. It cannot wash, it cannot cover the sins.
Hachigone kugeza kana kufukidzira zvivi izvi.
Amen.
Amen.
But if you take a living sacrifice,
asi ukatora chipiriso chine upenyu,
it can wash somebody's sins.
Chinogona kugeza zvivi zvemumwe munhu.
Hallelujah. And he or she will be spotless before the Lord.
Iye anozova munhu asina gwapa pamberi paMwari.
Amen. As the Bible says.
Bhaibheri rinoti.
Amen. We must be that church without spot, without any wrinkle in our lives.
Tinofana kuva kiriki isina gwapa kana kunyana pamberi paMwari.
Amen. Hallelujah. The prophet preached this message, all things.
Brother Branham, makaparidza maridzi. He knows all things.
Amen. And he was praying. Heavenly Father, this was of hands up.
Have hearts
and have bosom tonight of men and women, boys and girls.
Moyo yakaremerwa nezvipfuva manerwano zvevarume madzimai vakomana nevasikana.
They found a little shoe too, and they know that there is something wrong in their lives.
Vawana kabutsuka duku zvekare vari kuona kuti pane chimwe chinhu chisiri panzvimbo muupenyu hwavo.
And that is the only thing that can make it right.
Uye ndo chinhu chega chinogona kuzvigadzirisa.
Is that stream there from Calvary?
Ropa iri rinobva kuCalvary.
And we come by faith now to the shed blood.
Uye tinouya nekutenda kuropa rakadeurwa iri.
And we lay our hands upon our bleeding sacrifice.
Toturika maoko edu pamusoro pechipirisiro chinojuja ropa.
We feel his life tearing in ourselves.
Tinotonzwa nyama yake ichibvaroka matiri.
We feel the thorns and the nails.
Tinotonzwa minzwa nezvipikiri.
By faith we do this.
Izvi tinozviita nokutenda.
Hallelujah. Amen. Remember the prophet preached this message, the cruelty of sin.
The cruelty of sin.
Amen. When the Lord Jesus Christ was there on the cross of
Calvary,
because of my sins,
being stricken because of our sins,
because of your sins,
and the blood was dripping.
Amen. But he opened his mouth not.
Amen.
But you are the one who is supposed to die for those sins.
Asika ndiwe waifana kufira zvivizvi.
But he went there for your sins.
Asi vakaenda nekuda kwechivi chako.
Mari ngavatibatsire manheru ano.
Lord, help us tonight.
Amen. I see what he did.
Ndinoona zvaakaita.
And it was all for us.
Izvi vakazviitira isu.
Not that he had to... Not that he had to, but he is willing to do it.
Nokuda kwekuti vaimanikidzirwa kuita izvi, asi vakazviita nokuda kwavo.
And he was wounded for our transgressions.
Vakakuwadzirwa kudarika kwedu.
My name in it.
Zita rangu mazviri.
Amen. My name in it.
Zita rangu mazviri.
Hallelujah. Amen. Your name was also in it.
Zita rako rakatengeriri mazviri izvozvi.
When he was dripping with blood on the cross of Calvary.
Ropa richijuja pamuchinjiko weCalvary.
Amen.
Amen.
My name in it, Lord, which each one of us, he was bruised for our iniquities.
Zita rangu rakanga riri maishe nesu tose vakakuwadzwa nokuda kwekusarurama kwedu.
The chastisement of our peace upon him.
Kuzvidzwa kurugare rwedu kwakanga kuri paari.
And with his stripes we were healed.
Namavanga ake takaponeswa.
Gladly do we accept it in reverence tonight. Lord,
ndamuchira nomufaro ishe mukuremekedza kwose manheru ano.
I believe it.
Ndinozvitenda.
I accept it in.
Ndinozvigamuchira
in reverence.
Mukuremekedza kana mukuyeresa.
I believe it tonight.
Ndinozvitenda manheru ano.
Hallelujah. In Jesus' name, receive them.
Nezita raTenzi Jesu Kristu vagamuchire ishe.
Lord, into their into your kingdom.
Vagamuchirei mumambo wenyu.
The Bible said,
Bible rinoti,
as many as believed on him gave ye the power to become sons of God.
Pavaitinda mari iye akavapa simba rokuva vanakomana vamwari.
So I believe, Lord, that you will accept it.
We are not in the shape to muchawa gamuchira, kana muchawa gamuchira.
Because in the, not in a form that we were supposed to come to the altar and to do this.
Kuti nichimiro chekuti tinofanira kana kuti haifanira kuya pa atari kuti tiite izvi.
But sincerity, we believe it.
Asi mukurevesa tinozvitenda.
We accept it.
Tinozvigamuchira.
In the sovereignty of the word.
Mukuzvisarudzira kweshoko.
In the bonds of his love.
Takasungwa nerudo rwake.
In the fellowship of his grace.
Mukuyanana nenyasha dzake.
We accept it, Lord.
Tinozvigamuchira ishe.
I accept it.
Ini ndinozvigamuchira.
No other found I know.
Hakuna chimwe chitubu chandinoziva.
Nothing but the blood.
Kunze kweropa raKristu.
Oh, of Jesus.
Ropa raJesu Kristu.
Save heal every broken soul.
Ponesai mugopodza mweya yose yakaputsika.
Lord, in the name, in Jesus' name, I pray and command them to you. Amen.
Nezitera Jesu Kristu ndinonamata ndichikumikidza kwamuri. Amen.
Amen. This was the prophet.
The brother Branham
desiring the people to be saved.
Vachishuvira kuti vanhu vaponeswe.
Amen. Desiring people to see what the Lord has done on the cross of Calvary.
Vachishuvira kuti vanhu vaone zvakaitwa pamuchinjiko weCalvary.
Amen.
Amen.
That they might accept what the Lord has done for them.
Kuti vagokwanisa kugamuchira zvavakaitirwa naMwari.
And say, Lord, if you had not died for my sins.
What is she? Dai manga musina kufira zvivi zvangu.
Who else could have done that?
Ko ndiani ko haigona kuzodaro.
Amen. I could not have done that for you.
Handaigona kuitira izvozvo.
Neither you could not also done it for me.
Kana iwe kundiitira zvimwe chete.
Hallelujah. But it was the Lord.
Asi vakanga vari ishe.
Amen. We remember John one time.
Tinorangarira John imwe nguva.
Amen. When he saw that there was someone who was needed.
Pavakaona kuti pane munhu aidikanwa.
Amen. To open the seals.
Kuti azarure zvisimbiso.
Amen. There was no man who was worthy.
Pakashaikwa munhu akakodzera.
Amen. What did John do?
Ko Johana akaita sei?
He wept before the Lord.
Akabowa pamberi paMwari.
Amen. He wept before the Lord.
Akatoita kubowa chaiko pamberi pashi.
But whilst he was weeping before the Lord,
panga ari kuungudza nokuchema,
he heard one of the elders say,
akanzwa mumwe wevatana vachiti,
weep not, John.
John, rega kuchema iwe.
For the lamb of the tribe of Judah has prevailed.
Nekuti shumba yerudzi rwaDavita yakurire yakunda.
Amen. So John was expecting to see the lion.
John anga katarisira kuona shumba.
But instead he saw the lamb.
Asika akaona gwayana richipinda.
Hallelujah. Right at that rakakuwadzwa.
It looked wounded and bruised.
Amen. My brother, my sister.
Hama yangu anjadzi.
We know without this blood.
Tinoziva kuti pasina ropa iri.
There is no way we can make it.
Hapana nzira yatinogona kusvika kana kubudira.
This message on the wings of the snow white dove.
Brother makaparidza maridzo iyi on the wings of a snow white dove.
And was given this scenario.
Ndokubva vachitsanangura mamiriro aya.
That one time the American army was pinned down by the German army.
Imwe yenguva hondo yeAmerica yakanga yakaiswa parumana nzombe nehondo yeGermany.
And within no time they were going to be wiped out.
Pasina nguva refu vakanga vachaparadzwa.
Hallelujah.
Amen.
And they was now hopeless.
vakanga vasina tariro.
They could not even help themselves.
Vaisagona kuzvibatsira.
The only thing which was there was to raise their hands in surrendering.
Chakanga chatosara chete kuisa maoko mudenga vozvipira kuvavengi.
Hallelujah. But the prophet said,
asi profita vanoti,
one of them realized that he had a pigeon in the camp.
Mumwe wavo akacherechedza kuti akanga aine hangaiwa yanga inayo kana kuti njiva.
And the prophet said, a pigeon is a home loving bird.
Profita vanoti njivai ishiri inoda kudzokera kumba.
Hallelujah. So quickly they wrote a note.
Saka vakanyora katsamba.
And said, we are pinned at a certain place.
Vakati isusu tatoiswa parumana nzombe tiri panzvimbo yakati.
No ammunition.
Hatisina mabara.
If you didn't get the reinforcement,
kana tikasawana rubatsiro,
within no time we'll be wiped off.
Munguva pfupi pfupi tinenge taparara.
But they quickly write a note.
Ndokubva vanyora
and tied on the leg of that pigeon.
Ndokubva vasungirira pagumbo renjiva.
And they released that pigeon.
Ndokubva vairegera kuti iende.
When they released that pigeon,
havakairegera.
Because this pigeon is a warm, loving bird.
Nekuti njiva ikai inoda kudzokera kumba.
Hallelujah. It flew and it just thinking of going home.
Yakambururuka yakananga kumba.
But the German army, they saw there's something on that dove.
Asi varwi vemauto eGerman vakaona kuti pane zviri kuitika panjiva.
And they started shooting on that dove.
Ndokubva vatanga kuipfura nemabara.
Amen. And they said, the prophet said, one of his wing was wounded.
Profita anoti yakapfurwa pababirwa.
And his chest was bruised.
Ndokubva yapfurwa nerimwe bara pachipfuva.
And the chest was bleeding with blood.
Yakanga yakujuja ropa.
But somehow it managed to lean on one side of the wing which was not wounded.
Asi nerimwe nzira yakabhururuka nebapiro rimwe chete ranga risina kuvara.
And at the end it managed to land into the headquarter.
Ndokubva yazosvika mumusasa wema American.
Amen. And when they read that message,
vakaona tsamba vaiverenga,
they quickly go for reinforcement.
Vakabva vatumidzira rubatsiro.
Imagine, my brother, my sister, in your life,
chimbofunga hama nzadzi muupenyu wako,
one day,
rimwe zuva,
hallelujah, you were so pinned by the devil.
Wanga wakagarwa matunduru na Satan.
And were so hopeless.
Usina tariro.
We almost saying, Lord, this issue of worship, I'm done with it.
Chiti ninda kanda mapfumo pasi kana iri nyaya kuna matai.
But at that very moment,
asipa nguva iyoyo,
he came on your rescue.
Mari vakauya kuzokubatsira.
Hallelujah. If he had not come for your rescue,
we would
have not sitting tonight here. But you must thank the Lord. Amen. That when he went on Calvary that day, he
had
with you in his mind. He was seeing this day we are living in. Hallelujah. And he knew very well that you could not make it on your own. Hallelujah. And every situation you pass and go through, don't think he's giving his blind eye. He's watching over you all the time. Hallelujah. At the moment we are supposed to say, Lord, I'm now leaving this,
he's there for you.
He's there to help
you.
Hallelujah. So don't ever quit, my brother, my sister. Hold on all the time. Amen. He is not dead. He is alive. Hallelujah. He is seeing what you are passing through tonight. He is seeing what you are desiring tonight. Hallelujah.
Amen.
He is seeing all the things which are pushing you down. Hallelujah.
Amen.
And we know you will prevail.
Tinoziva kuti wewe uchabudirira.
We know you will prevail.
Tinoziva kuti iye anozokunda.
Hallelujah. He has never failed yet.
Asati ambo kundikana.
Amen.
Amen.
Our God has never failed yet.
Mwari wedu haasati
ambogonekana. This is the reason why we gather like this.
Ndochikonzero kuchiungana sezvizvi.
This is the reason why we worship him.
Ndochikonzero tichimunamata.
Because he prevailed.
Nekuti anogara achingokunda.
Hallelujah. Because he prevailed.
Nekuti anokunda.
We will surely also prevail.
Isu tichakunda zvemazvirokwazvo.
Hallelujah.
Amen.
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 Our God.
Mwari wedu.
Amen. He is still alive.
Achiri mupenyu.
He is still able.
Achiri kukwanisa.
Hallelujah.
Amen.
To take you by his firm hand.
Kukubata neruoko rwake rune
simba. And walk with you side by side.
Agofamba newe.
Hallelujah. Amen. As we know that poem, hallelujah, that on the sands of time, amen, he said, whenever you see one set of footsteps, that is the time when things will be so hard. I'll be carrying you on my shoulders. Hallelujah. But whenever you see the two sets of footprints on the footsteps on the sands of time, that is the time when things will be good for you. Will be fellowshipping with you.
Tichiyanana pamwe chete.
Hallelujah. Amen.
Amen.
We know what we are passing through in our nation.
Tinoziya zvatiri kupfuura nazvo munyika medu.
He is still alive.
Mwari achiri mupenyu.
He knows.
Vanoziva.
Hallelujah.
Amen.
He is there to help us.
Varipo kubatsira isusu.
He is there to guide us.
Varipo kuzotitungamirira.
Amen.
Amen.
Because of his blood.
Nekuda kweropa ravo.
Amen.
Amen.
We will overcome.
Tinozokunda.
Amen.
Amen.
Not on our own.
Kwete tiri tega.
But you overcome in us.
Asi ivo vacha kunda vari matiri.
Amen. Hallelujah.
Amen.
Let's stand on our feet.
Tatisimuki yedu netsoka dzedu.
Let's sing this song. I know it was the blood. I know it.